vagari vanoti vakaudzwa nebazi rezvina rinovapa mvura kuti kune mishina yakafa kudhamu rinopombwa mvura asi havasi kufara nenguva yareba yatorwa dambudziko iri risina kugadziriswa vagari vemisha yeveruzhinji yakaita sekuhuyiru nekugona vanoti nekushomeka kwemvura vave kushandisa mvura yematsime asina kuvharwa pamwe nezvikova iyo inovakanganisa utano hwavo sachigaro wesangano rinomirira vagari reguti united reserves and taxpayers alliance kana kuti gura valoid mukudze anoti vagari vazhinji vari kugara vachinzwa mudumbu nekushandisa mvura yakasviba yemumatsime
vagari vemuno magutu vatova ne 3 weeks vasina kana mvura mvura haisi kubuda kuzvina vezvino vari kutiudza ivo kuti electric motor yavo yakafa saka yakaenda kunogadzirwa saka dambudziko irori ratokura ratokura muto ende zviri kuitika ndezvekuti vagari vari kumwa mvura imumugodhi mugodhi yakashama haina kana kuvharwa zvino nekunyaya kwemvura mvura iri kuyerera ichiisa svina mumigodhi iyoyo saka tatosangana nekuti vanhu vazhinji vatarisana nedambudziko rokunzwa mudumbu rekurwara nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba nenyaya yekushaya kuitwa kwemvura
mumwe mugari wemumusha wegona vatafunga mamombe vanoti kushayikwa kwemvura kwenguva refu kwave kutyora kodzero dzavo vamamombe vati vakaudzwa kuti mushina uchagadzirwa nekukurumidza asi nanhasi uchabuda hapana
mvura is you know is the fundamental human right kodzero iri kutyorwa iyoyo iko zvino tine medium suburbs asina sewer system vanoshandisa septic tank and soak away kune mawells as well kuti vakwanise kuwana mvura yekushandisa padzimba dzavo we have been communicating nevanhu vezinwa timi yekwagutu but they are keeping on promising us kuti problem is being rectified
vamwe vagari vari kupomera kanzuro yegutu mhosva yekusaita hanya nedambudziko ravo nekusasunda bazi rezinwa kuti igadzirise dambudziko iri nechimbi chimbi asi mukuru webasa mukanzuro yekwagutu vaalexander mutembo vaudza studio 7 parunare kuti dambudziko iri riri kuzinwa ivo havana simba rekuvamhanyisa kuti vagadzirise kansela wewat 34 mamupandawana vabenard mwango vanoti vakambozama kutaura nevezinwa kuti vagadzirise zviri kunetsa asi bazi iri riri kuisa zvitanda munzeve
vanhu ava ndakatombotaura navo vari kumonyepa vachitaura nyaya yekuti magetsi magetsi but inenge pulandi yavo yakafa but vanoti vane imwe pulandi yedhemu redu diki ripapasi pamhaka yaisevenza yavakabvisa saka minoti vakaise sokundoyatachinza togona kuirequesta kuti vabvese iyoyo then kana imwe kana 40 imwe inenge ichireliva maybe we need to meet otherwise tichasangana mangwana is kutoona nemamwe marepresentatives emacivil societies nemarepresentatives vemaresident kuti how best can we do
asi mutauriri webazi rezvinwa vasungira shoruwa vati vane urombo nekupedza kugadzira dambudziko iri nekukurumidza asi vati vari kugadzira nechimbi chimbi pari zvino
tarisira kutanga kupomba mvura kubva nhasi kwagutu tanga tine dambudziko rekuti tine electric motor yanga yafa asi yakagadzirwa uye yasungirirwa yakanga yafa nokuda kwemagetsi anga achikanganiswawo nekunaya kuri kuita mvura saka mvura tarisirwa kutanga kupombwa nhasi ichipinda magutu
vagari vanoti dambudziko remvura rinotyiwa kuti ringangowedzera kupararira kwechirwere checovid-19 icho chinokurudzirwa kushandisa kwemvura yakawanda uye yakachena ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Kodzi Mutimba.